vasungwa zvavo asi vachipirwa mawarning caution statement vozoendiwa nawo kukoti.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Vari kupomerwa mhosva yeabuse of office kunyaya dziri connection nekuezimbabwe boy veminister wetransport.
Saka izvozvi varipi?
Izvozvi vari pano pazaki.
Vari kuzaki. Saka vanotarisirwa kuenda kudare riini?
Vanotarisirwa kuenda kudare mangwana makuseni.
Vanotarisirwa kunge vachizoiswa kumaoko emapurisa here?
Aiwa, hativaisi mumaoko emapurisa, vanotori mumaoko mezaki kusvika taenda kudare. Tozonovaisa mumaoko memaprosecutor. Kana tichida kuti varare kupolice station, tinotsvaga police station yatinotaura nayo kuti vararewo vari papolice station iyoyo. Asi vanenge vangori mumaoko ezaki.
Tinoonawo mune mashandiro amuri kuita zvii zvamungachema nazvo pari zvino kuti zaki iri kunetseka.
Aiwa, zaki pari zvino tinongoda kungoti mitemo yedu ikasire chete yaenda kumapariamendi ipasi kuitira kuti basa rezaki riite nyore. Mitemo yedu yakasanganisira neyekuprotektwa kwemawitness yedu nemawhistleblowers. Hatina mitemo iyoyo muno. Saka unoona kuti vamwe vazhinji vasina hana dzakanyatsokusimba vanobva vati aiwa imbomirai kumbofambisa nyaya dzedu kusvikira mutemo uyu wauya nekuti isusu totya victimization. Sandosaka muchizoona dzimwe nyaya takainvestigate asi takadzisendeka parutivi takamirira mutemo iwoyo nekuramba tichitaura nemawitness edu kuti handizvi muchirudai pasati paane mutemo iwoyo ngatiendei koti. Saka ndiwo mutemo watirikungochema nawo kuti dai wakasira kuongororwa nezvawo paswe tikwanise kufambira mberi nenyaya dzedu.
Muri kuonawo nyaya dzeuori dziri kumhangarwa here? Nokuti tinoona munokurudzira veruzhinji kuti vange vachizivisa zaki nemapurisa nyaya dzeuori.
Pari zvino ndinoti kwaane great improvement yekumhangarwa kwenyaya dzeuori. Vanhu vari kuuya chose kuzomhangara nyaya dzeuori.
Tiri kuona kuti mune nyaya dzakati wandei dzamuri kubata kuzaki dzinosanganisira vakuru vakamboburitswa mazita vachinzi vaiitawo nyaya dzeuori. Pane zvamungataura here pamasvika? Tichiona vamwe vakaita sana mai Mpfumira vakaenda kumakoti pari zvino vakamirirawo kutongwa nedzimwe dzakadaro.
Mai Mpfumira vakamirira zvavo kutongwa. Dzimwe dzese dziri kungoinvestigatewa inenge yangopera inobva yangodaidzwa munhu wosungwa kana kuti yoitwa zvakafanira zvinoenderana neumbo unenge wabuda ipapo.
Mune masimba amunozoitawo here kana munhu akanga akumatare? Nokuti vachinji vanogona kungoti munogona kungosunga munhu oenda kudare ovanikwa asina mhosva oregerwa.
Zvinozoitika kudare yaimwewo section kune inonzi National Prosecuting Authority. Saka isusu tikasunga munhu tinobva taendesa faira redu doketi ratoti doketi kunational prosecuting authority. Ikoko ndivo vanozotarisirwa kuti vachitipedzisire vachiprosecuta munhu. Isusu tinongogumira chete pakuinvestigeta. Taona kuti isu tinovimba kuti nyaya iripo totora doketi redu toisa kune National Prosecuting Authority.